The platform. Step up and speak up.
You tune into ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town. The name is Larry Kreta. It is The Platform. Thank you very much for joining us on this. Monday, the 28th of January, 2019. And just remind you of just a few of the frequencies you can listen to us on: Chivu 99.8, Mutara Shanga 97.6, and Bulawayo in my hometown 106.7. Of course, the broadcasting out of Harare, where our frequency is 106.4. If you want to listen to us over the internet, it's www.zfmstereo.co.zw. And of course, you can download the TuneIn app and you can listen to us live and in charge. And just to get in touch with us in the studio, it's 0731-168-045, and on Twitter at ZFM Stereo, on Facebook, facebook.com/ZFM Stereo. Now, when last week the Zimbabwe United Passenger Company recently started managing Harare's mass urban transport system, and we're a week into it, and in the studio today representing passengers who are beneficiaries of this is the president of the Zimbabwe of the Passengers Association of Zimbabwe, Mr. Tafazo Goliati. Thank you very much for joining us.
Thank you, Larry.
Okay, before we talk about how things have become, can you give us a background on how bad things had become before this intervention?
Okay. Allow me to use both Shona and
that's fine. Carry on.
Okay. Ningangoti zvanga zvaipa kuvanhu veZimbabwe. Tichitarisa kuti vanhu vari kutambira mari vemichovha ndikatove makombi vakanga vangochaja madiro kuti vanga vangoti yavafunga uchaja uchaja, but vasingatarisa kuti vanhu vari kutakura ava mari yacho vari kumboiona kupi, nekuti hapana munhu ari kutambira mari yakawanda kana kuti ari kuwedzerwa makurire ari kuita zvinhu kana kuti michovha yanga yakuita kuti pamunokwira manheru munokwira imwe price. Vasisiri busy munokwira imwe price pamapeak hour ndopainyanya kukwira motikari vachipa chikonzero chekuti fuel iri kunetsa, mafuta ari kunetsa, vari kutenga public market, asi vamwe taivaona vachitenga pumasafe station. Kana vabva kumasafe station ikoko aswera akamira vanobva vauyawo titaura kuti ndatenga fuel public market, saka ndakutochajawo mari iri yakakwira. Vanga vachiti vatenga $18, vamwe voti vatenga $25 per 5 liters. Saka ndizvo zvakaita kuti isusu sePassenger Association of Zimbabwe tangachipusha hurumende kuti isusu tinodawo kuve nechoice so that we can choose between a kombi or a bus or a train to fare us to work. That's what we were demanding from the government, and we've been telling them kuti makombi amonopolize. Vane monopoly, they've actually created their monopoly. They can do whatever they want with us. Saka tangachingochema kuti isusu takaita baseline survey kuchitungiza, takabata action aid vanhu kuchitungiza vakabuda pachena kuti vari kuda mabhazi anomira pamabus stop nepamabus terminus anenge achifamba zvakanaka achitakura vanhu ane legroom yakanaka, vanhu havagarani kana kuti vanhu havagare vakatarisana paFacebook panonzi pakaduma paya vakapinzana makumbo varume nevakadzi, uye zvakare language inotaurwa mukombi hasi kuti kombi yakaipa. Pane vamwe vakanaka vachiti vamwe vacho zvavanoita pane makombi akanaka varidzi vemakombi vanomanija makombi avo zvakanakisisa, zvokuti zvimwe zvatotinge tichi tiri kuripota ndoda kuti vamwe vari mumaassociation nevamwe vasiri vanomanija makombi avo akanaka. Pane dzimwe nhumu dzevamakombi vanhu vemakombi vanoita zvisingaiti vanoshungurudza vabereki, ndo nyaya yatanga tichichema all along kuti tinodawo mode of transport dzakasiyana. Tikakwirawo treni, tokwirawo bhazi, tokwirawo kombi, munhu wosarudzira kuti kunomitira ndekupi kana kuti kwakamuchipira ndekupi. Munhu wese anenge achiinoita cater for everyone kuti murombo mupfumi anokwanisa kukwira chitima kana kuti anokwanisa kukwira kombi kana kuti bhazi chaanenge ada chakamuchipira. Ndo zvizvinhu zvatanga tikatarisana nazvo.
Okay, saka kana chitarisa situation yacho obviously pane zvinotaura mapepa nawe and that sort of thing, macharges acho anga akamira sei?
Yakatanga iri pa $50 yakabva pa $50 yakaenda pa $2 yakabva pa $2.50 yakaenda pa $3 yaingokwira kusvika ku $4 kusvika $5 at one time kuchitungwiza kwakaita marino kusvika kuma $4 zvichienderana kuti makwira kombi here kana kuti bhazi bhuku zvanga zvangotisiyana nemuchana kombi yaiti yakashedzera $3 bhazi roshedzera $2 waona zvanga zvakuita zvanga zvangosiyana nedhora vanhu vemabhazi vanga vakwidzawo futi vachiti fuel iri kunetsa takanga tambonyorera futi government hurumende nekati Ministry of Energy and Power Development ichikumbira kuti vange vachiita kuti vanhu vemakombi kana kuti vari public transport vange vachiona fuel zviri nyore vese vachipuwa vanhu vane mapepa akakwana voona fuel zviri nyore ningati makombi operators nemabhasi operators so that isakwidzirwe mutengo iyi vachimonita kuti kombi yakati taipa fuel yafamba sei vachimonita sendo zvataida kuti zvinge zvichiitika asi hurumende yakazoona zvakakodzera kuti inge ichiwinzawo mabhasi kuti vanhu vaitewo echoice kuti vange vachikwira anza mabhazi kana kuti makombi makombi haana kubhanwa makombi aripo vanhu vanosarudza kuti varoda kukwira makombi here kana varodawo kukwira mabhazi kana varoda kukwira makombi vanoenda kumakomba aripo ende kudzimwe nzvimbo tiri kufara nekuti competition yakreatwa yaitwa kuti maprize aite amwe akuita infomu mudhuze umu mama akudhura makuta $2 amadholadhola ndozvatanga tichida izvozvo kuti pavanhu vaite sarudzo noti kuti vanhu vemakombi vanobudiswa mubhizinesi bcaus ndinoda kuatenda vakambotitakura nema50 cents nguva yakareba mabhazi atitisa saka vane role to play hurumende haina kuti handisi kutaurira hangu hurumende but zvinhu zvandiri kuziva mameetings amwe atanga achimbopindawo kana zvanga zvichitaurika kuti vanhu vemakombi vanofanira kurongeka vakarongeka vanoshanda nehurumende zvakanakisisa iye nyaya dzemaprizes ndodzatanga takuitawo nesepassenger association yezimbabwe tichiti mitengo yanyanyisa vanhu havasi kutambira mari yakanyanya kumabasa like macivil servants if tanga takaunganidza mapayslip evanhu mari dziri kutambirwa nevanhu tichida kuzopresenta but takazoshamisika hurumende yakutiyawinzira mabhazi because tanga weagiwe kwese kwatanga chienda pese patanga chiona mukana tanga chitaura nyaya yekuti vanhu vari kuomerwa nemuchovha mari dziri kutambira vanhu hadziite vamwe vanga kutambira kuma$290 mari dzepasi pasi zokuti ukada kucalculata mari idzodzi uchiti uchicalculata kuti mari yacho inoperera mubhazi ichizoda imwe futi zvakare saka isu tiri kufara tiri kutotenda hurumende neintervention yakadai I hope it's not a short term it's a long term maybe it's a long term hatisi kuda short term inenge short term zvinhu zviri short term zvinongoitwa ipapo kusolva situation tagaragara mabhazi yaover maona zvakatomboitika kusimuenzanisa kumabvuku vakambopuwa mabhazi mabhazi kwakamboya ana keke kuti vatakure vanhu vanhu vanga vakutiza futi mumabhazi imomo anga akachipa vakuenda kumakombi makombi anga aderedza price ndingati fair vakumhanyira mumakombi ana keke obva wabuda saka tiri kutaura kuti zvinogona kuitika izvozvo izvi kuti gavhmendi iri kupa fuel yakachipa kumabhazi aya emubatanidzwa ezupco neshamwari dzayo saka tiri kuti izvi hatisati tapunyatsopuwa chivimbiso chekuti gavhmendi ichaendera mberi ichiona kuti mass transportation yatanga tichichemera iri kudzoka mbichana tiri kuda kuti vaimpawo maindigenous iyayo vanhu vemakombi vavakurudzire kuti vanga vachitengawo mabhazi tine muenzaniso wakanaka wevamwe maoperators akatengawo mabhazi vandingoda kungomishinawo kuti ana zvakafanira ana rimbi ana ndo ana jackson ana tripia ndo vamwe vaka sumukira nenyaya yeindigenization ndo zvatoda kuti vamwe maindigenous kana kuti vemakombi operator vasete makombi akawanda anopfuura 20 nguva vachitengawo mabhazi kurakidza kuti vari kukura vari kurumurika zviri kuitawo vamwe vandadoma ivava kuti vanga vana cag vanga vachikura pesapo vanga kuti zvemakombi izvi tosvika kupi nazvo rikai tichitengawo mabhazi ndozvatiri kuvakurudzira ivavo kuti vanga vachitengawo mabhazi vachititakura isi hatina daka nawo tinovada bhuzi vanga vakatitakura nguva yakareba nemari yakachipa saka munhu tiri kuti munhu ngaaite sarudzi kuti arikuda kukwira mukombi here kana kuti arikuda kukwira mubhazi kana vari vekubhulawayo vanokwira chitima kuno takatonyora chitudo chitima kwa Harare vari muduze menjanji vatakurwa 15 chitima zisaomere munhu zvinhu zvakaoma vane veZimbabwe ana mari vari kutambira mari shoma shoma saka tanga tiri kukumbira kuti tishanse all mode of transport kuti vanhu vazvisarudzire kuti ndoda kuenda kuchitima chakachipisisa chaizvo chaizvo kana ndoda kuenda kuzupo ikoko kana kuti ndoda kuenda kumakombi but ukama wedu ndoda kuti makombi operators kana ma association vaziva kuti tinovaremekedza tinovada tinokwira makombi yayo kana ane mutengo wakanaka tinoakwira tichirwada nokuti ndova vakawanda mabhazi mashoma ari kuti takura
saka is you know would you be saying to government kuti mukuda mabhazi akawanda futi
eh tudoti dezvekwansika ngozvitika ka vaimpower indigenous iya ma kombi operator tikuda mabhazi tikwada tosvika kupi tini mota dzakawandisisa murodhu Harare isingafambiki ndi chimwe chinonyitsa inyaya yebehavior yavamwe makombi crew yekuti vanongomira pese pese apo toroesa nemapurisa totandanisana nemapurisa tobatanidzirwa sezvazvo zvakuitika zvekuti vanga vakunitsana nevemutemo wavo ichitobva tapindawo muhondo machemo tobatanidzirwa kana kuti mahwindo obva apwanywa munhu otokuvara saka tanga tichikurudzira kuti ngava prioritize kana kupa vanhu malonzi vari muassociation kana kuprioritiza vanhu vari muassociation woona kuti vakarongeka sei wovapowo marengo okuoparata vovapowo fuel ine mutengo wakaderera vachivamonitawo bhozi zvinoda kumonitiwa kaizvi bhozi vakatozozviona manje kuti zvinhu izvi vangosiya zvakadaika zvinoendeverera zvinokonzeresa saka vovamonitawo kuti vari kuitawo basa rakanaka here sitovharai tachikumbira kuti ipowo marenks makombi operators iyaya vatitakurewo zvakanaka vatisirewo mashedzi mumabhasi terminals tichine zvakawanda asati tapedza kuti transport yati yarongeka transport asati yarongeka sitofarara asati yane transport policy yezvinhu izvi vari kucraft transport policy takatarombera kanaka kuti vakatishedzawo pari kuronga transport policy yavari kuda kunyora yeguta reHarare tiri kukurudzira kuti vamwewo vaitewo matransport policy malocal authority sezvakaita Bulawayo Bulawayo muenzaniso wakanaka kwatiri kuti Bulawayo ine transport policy vanhu vemakombi Bulawayo vanoopereta zvakanaka vakapuwa pekushandira ende dzinofamba zvakanaka makombi ekuBulawayo hakuna kunyanyonetsana nemapasenja ndingangoti havanetsana nemapasenja zvinhu zvakarongeka pane kune customer care hakuna utsinye chinozongoita vanenge vachinetsana henhe nevemutemo wavo kana vakuraudzira saka tichida kungoti zvivo modhero rekuBulawayo iupindewo muHarare you don't have to go kuRwanda kana kuti you don't have to go kuChina kunoona kuti ode kuChina iri papi a good example is Bulawayo well managed is it is everything is okay in Bulawayo it's well managed vakapa transport kuvanhu ndingati kumaindigenous kuti chioparetai izvi ndo zvatinotarisira kuti munge muchiita makatadza kuti zvakati tinokanzira contract yedu nemi totsvaga vamwe ndo zvatoda kuti Harare inge ichiita tiri kukurudzirawo futi kuti iva Harare yacho kana kuti malocal authority apindewo mutransport sector imomo senge zvakaita kudzimwe nyika vanoranawo transport yavo yakachipa inotakura vanhu ndo its part of fundraising yavanoita kuti vaonewo mari dzekuranawo kwavanenge vachiita makanzuro toda kuti vaitewo mapartnership nemaindigenous iya vane kapasiti yekutengawo mabhazi voita kuti Harare ifambwe nemabhazi tinozvida izvozvo vachionawo something at the end of the day mona ndo zvimwe zvatiri kukurudzira izvozvo kuti transport inofanira kunge yakati private variko kugovernment variko kana kuti council local authority iriko vanoranawo small fleet yavo kana kuti makombi kana kuti mabhasi mona in partnership nemaindigenous tinozvidawo izvozvo kuti hatizoitwa hold the transom nefew operators you want to profiteer vanenge vada kuita maprofits akawanda sezvanga zvakuitika kuti vanga vangochaja vakungochaja pavanenge vadira kuti vanhu vasende kumabasa kana kuti I don't know kuti hurumende yo ine dambudziko rokuti dzimwe nguva haiteerere zvinotaurawo maoperators vanovenge vane zvichemo zviri genuine tomboonawo macorrespondent nezvavanenge vachitaura nehurumende kuti tiri kuda kuti mutiitire zvakati kana tipewo fuel yakachipa hurumende haivape fuel yakachipa tinodawo foreign currency allocation hurumende haipo haivape foreign currency allocation kuti vatenge
masipesi antiti zvakanzi izvo fuel and things of the transport sector yane rebate. For example. You know, bad situations like that. Until you go tell that question.
Aye, ipapo. That was we are issues after a crisis. Yeah, crisis management. Yeah, okay. That was what we know. That you know, because we end up with our system. We are moving. Do you want to go into the issues? But you see, the garage is changing. It's taking too many years. Time by change. Minister of Power, Minister of Energy and Power Development. Chichu kumbira kutiva iso mafio stations. Yeah, anu ari dedicated to my public services zeko. Like yes, just in a problem. Tugu tete solve a problem. Kumamisha, varu chema. Tenga chete orano anu kumamisha wakati varu dongo mabasa kachipa. Avaje kwanza kumuva from one place to another because the fear they are too much. The charge is too much. They cannot afford.
So can I tell about transport? Kumamisha, we're talking about transport between, say, Kumusha and Harare, or between areas. Kumamisha koko.
Kumamisha koko. Kutoa fambe ma kilometers mashuma. Kano di 5 kilometers and 10 kilometers. Vandoni the charge kwa na $6. Isinjuzi zukude tika isos. Kune ma teachers angaji tutufunira nasi kwa risa ape cheko. Vangwa chiti iwo van pa kwa no gara vaninda kune disoku skuru shimuziruma pras ni shimuziruma mnisha kwa no gara kuna zimba vanu tu komita but if zimunguwa kututa kundikana kutenda kuskuru kutenda kuskuru kuku nuguzi maria wa aisha batani awacha kwa nisi kungwa chireza mari transport kutuwa hendo kunu zisavana tuto ma members hidi ya ruchi ya and this storage issue in my lab. But these are members, passenger association in Zimbabwe. But Guti, Avacha Kwani, Sukur, Tuarambo, Chinda Kubas, Nuguti, Maria Chakwan, Varuja was $6, Queen and Nuguzuka $12. Pama kilometers mashuma, in the makilometers mashuma, Kumamisha Kwanu Dura, Sengu Kuni Rodi Zakafa, Kuninda Supoto, Kunu to Dura Kuinza, Kuinda Kumusha, like Kwanam Toku, Wada went to Namaka, Kuvam Toku Senda Kuinda Kumakawa. You are charged a lot of money, Kuinda Koko, Richard Kumaria Ewandisa, Nuguti Rodi Zikoku, Zakaparara. As if I'm big, Mutka Zunu Fambako with the support to Mema Baza, my shadow tender, Kunj Muzaka Parara, Zukuzas, Askunda Bodo, Zimuzaja's charity, Sakavani was Durisir, which of Vayoi, I'm going to distance Nigdik, one charge at $10, I'm going to charge for $10, Kutuvae, Vam Toko Senda, Kutuva Pindum Katikatimum, Kana Oromo. Sinye roads za parara, bozi roads za kumamisha za parara, transport yacho ya gazareko kuzipote sinaka na passenger insurance cover za chose. Kutiva ni kumamisha wa rukanga niku, bozi tunoti ndio waka wanda, ndio wanufana kutari siku wafutisha kari. Kutiva kufamba sei, moti kari zinukura wa ni kumamisha mugwagwa, wani kukira mapoto, sinaka na passenger insurance. Kutiva shike kwa waru kuyenda kudestination yao, wachizo famba futi nitsuka ni kuda kushata kwa itamu wako. Tukuti government gari prioritize mniwezi. Malong distance, wanawaru kuchema ni malong distance, wanawacha fambe haya. Tipaku itaonge wa creator hundu between makumitas, operators, wema kombi ni malong distance. Pane hundu, pato ni friction, yuku fungirana, nukutu urumenda, yesu kututitano, yese maplayers, shakanakisisemo, wanawaru kuprioritize, wema long distance. Wachiti government, yuku tisia, tangachi famba tese, wazi tukuta kutusaya, kuti, jesu no takurwa. Tunuwa abundu hozu chemo, wachitu uzao. Wachuzi zote kwa kujenga mwa space ni foreign currency. Chichu mbeta utuwa kwizi. Toto mbeta kuno gocha ni mwa operators ya. Asiti tawirira. Ashito tufamba ashito trakizi. Chichu enda unutenga msuno tayo trakizi kwa kujenga mwa space. Ma shops arutengs kwa mwa space. Uti arutengwa ni foreign currency. Kana wachenga ni foreign. Unuti unuisa kuta bond. Weta foreign currency. Kana utafu bond. Weta foreign currency. Buzi waruti marida isina simba. Wanutenga mwa space. Uyezwe kuti awana allocation yekunzi vanopwanya zebi kutenga ma space makampani mashuma makampani anodhura samari kuti vatenge ma space saka vanotirakidza nekuti tinotaurirana nawo totoziva kuti association yakati iri gako totaurirana vanotichedzawo kuma meeting kwawo vanhu ivavo dzimwe nguva vachitionesa patichitaura pavanotionesawo dzimwe nguva totozoshamisika kuti government inoshedza vamwe vanhu kuzoita mameeting vasingashedza vamwe maassociation nokuti sei registered Saka fana na zvinodiwa nemutemo. Kutozonzwa kuti avashidzwa. Ava kutostara kuti gore ati tiri kumeeting. Kana kuti chakutodzemwa association tiri kumeeting. Yoti same sina kushidzwa. Tikuti ngatititwe tese vazoti mune mune ma associations akati. Passenger association, ma commuters operators association. Tinyaya yakadai ngatironge tese. But vakatirongera vanogona kuronga zvimwe zvinhu zvacharamba mangwana. Kuti tinosvika kuti zvamaronga zvatisi kuzvida. Kuvatironga wotiudza tese kuti tutafunga kudai todai tese. Ma long distance operators ari apa. Ma local operators ari apa. Izvi ndizvo zvatakuita. Tofamba tese tichifamba tese kuti solve a problem yatinai. Because to solve a problem yemuHarare. Andije ko yuma long distance. Kuri kuchema vanhu kuti hatichakwanisa kucommute from this point A to point B. Because as chat kana sinzi 10 cents. Mo calculator kuti ko kune kuri kuitwa kune 500 kilometers. Kana kuti 100 kilometers times that mario inobudza it's a lot of money kuti inotozosvika kunge salary kumari dzizi kutambirwa nevamwe bichana because mwanye let's say ane mhuri iri kunogara kuBulawayo ari kushandira kuHarare saka every month anoda kutenda ndoda kutaura ma civil servants for example mupurisa mhuri yake kuBulawayo kana kuti musoja anoda kuenda kuBulawayo a month end anoshandisa mari iye ari kutambira mari tine takapuwa ma pesi ndipe vanhu kuti tada kuti patichitaura nyaya idzika tichionesana nemaoperator tichionesana nehurumende kuti kutarwa kuri kuitwa mutengo uyu hatisi kukufarira because kana zvinhu zvikwira na 150% munhu oesirwa 22.5 zvinenge zvichirevei passenger member yedu yotiragidza salary kuti gore atiri kuona mari yandotambira 290 something tikazi kaga yakuma 400 and something aiswa aisirwa kaka ka percentage kadiki diki tikutaura ndi passenger anikwira anikomita to work every day ari kuchema kuti gore ati taurira nehurumende itibatsire tikwanise kukwira muchovha tichienda kumabasa saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuchema kuti makada kutarisa mapercentage ari kukwidzwa nazvo zvinhu ma 150% but salary yemunhu iri kukwidzwa ne 10 to 20%. Saka chituko ichochi kumapassengers munhu anokomita to work every day achitambira mari shoma yepasipasi anozukire
0731-168045. That's our WhatsApp number. Also, my phone line is open and 0772-168045. What has your experience been using the new transport system in the urban areas? In fact, we're going to take a break. I want to ask you to experience as you can say, like, and that sort of thing, by since the new system came through. I'll be also checking out for your phone line, your calls on our phone line on 0772-168045. It's ZFM Stereo, my station, your station. Just tune into ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town. We are talking about the new mass public transport system. And, of course, in the studio, I've got the president of the Passengers Association of Zimbabwe, Mr. Tafazo Goliath, who's been talking about how this transport system has helped a lot of people in Harare, as well as what you'd like to see happening outside Harare. It's especially, I think the one that touched me a lot was the aspect of people in the rural areas having to pay $6 to travel 10 kilometers and that sort of thing. What are your thoughts on this? Get in touch with us on 0772-168045. I want to take this call very quickly and let's see what my caller has to say. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, and where are you calling from?
I'm calling from Harare.
Yes, go ahead with the contribution.
So, the new transport system is quite good.
Okay, can you just turn down the radio, please?
Okay, I've done that. So, it's a good system, but I worry about the sustainability. Why I say that is because if you look at what's going on at the moment, you've got a soldier in the bus, you've got an army guy, a police officer, how long can we sustain that? Because I feel this should be based on coexistence instead of absorption between the combis and the buses. I mean, the combi will charge whatever it charges because they're not buying fuel from the same source. They're buying it at pump price, etc. I don't know, $3 Chagadao. And today, it's not the same for the buses.
Okay. There is an argument that the government state is going to give a rebate to the transport sector. Don't you think that assists in some way?
Yes, I think it's fractured in the sense that it will not benefit everyone. And like the studio said, there are some areas that today will continue to be affected simply because of where they're sourcing the petrol. If that guy is, for example, in a remote area, he's not even buying fuel from a service station, he's buying it Mutukubu, and he's just passing on that additional cost to the end consumer. So it just becomes one cycle of solving one problem but creating another. What is really key is to create a sustainable system that allows free competition to self-correct and self-check. You cannot have government pushing this. It's good that they've started to make prices competitive, but at the same time, I don't see this working for 6 months without layering it and looking at it holistically, which I think we're not doing at the moment. Thank you.
Thank you for your contribution. Okay, somebody thinks I don't see this working for the next say, in your opinion, as Anditi Makate, you've been able to observe where people buy fuel. Are people still buying fuel from Zigubu?
They're no longer buying fuel from Zigubu. Saka kuti tiskwere takapaka hazvigoni saka vanenge vachitaya kuti kumhanya nguva nombodzikisoma price kana izvinoenderana kuti vanhu variko zvakaita sei kana muchibva kumbo kana muri mujuzi anenge ari $1.50 iri peak hour kana vanotaimira kuti mabhazi hapo vanobva vakwidza kana mabhazi akangouya vamwe vanobva vaita dhora mona bhuza vanoziva kuti vanhu vese vari kumhanyira mabhazi uyezve mabhazi acho mashoma.
Okay, so can you answer that question?
Role to play, yaga Simba.
But what I'm asking is, nyaya rebate, patikataura na permanent secretary for media publicity and not media for publicity and broadcasting services. Patikataura kuti aiwa kana bazi rako raka register reformer and nyaya rebate hainetsi. Statistic ya wakati pande kuti kuna makombi 12,000 muHarare.
It's true.
And 3,000 do waka register.
Ichokwadi.
Akawanda hana insurance. Saka shouldn't we be pushing more for a situation yukuti ma anisimai vasiri registered wanafunga ku register. Respond to that. Please do get in touch with us on 0772-168-045. Also, this message, Amandla Mpofu in Alistair on Yamandlofu says, a very good example of organized indigenous transporters is definitely found in Bulawayo. E.g. Chovam Bayo Association uses a single pickup point and now they own a fuel service station in Bulawayo. Recruitment of drivers and conductors is strictly on merit. Hope the Association of Transporters has to improve in all towns. Just getting this call now. You're live on ZFM Stereo. Okay, we seem to have lost that call. Please do try and get in touch with us again. Okay, we seem to have lost that call. Please do try to get in touch with us again on 0772-168-045. So, shouldn't we be pushing more? Nyaya kuti vanhu ngavaite formal.
I'm sorry to say this. isusu patakaita ongorore yedu takaona kuti transport sector yemuHarare iri in the wrong people. Vamwe vacho vanoshanda muhurumende vakatoisa makumba avo mumazita evamwe vanhu, saka vamwe vacho havadi kuti vange vachizikanwa chaizvo kuti ndivari kuoparata makumba aya zvakare. Ndosaka muchiona kuti kuHarare vazhinji vacho havasi
mumaassociationgovernment
zvinhu zvati kutaura hasizvo zvive govenment inozviziva izvi kumapurisa zvanga zviriko ingwani zvanga zviriko, asi vamwe vacho vakazoviwa handisoti vakasiya here kana kuti vakaregista mumazita mehama dzavo. Even kumakansel chaiko, mukansel pane vamwe vane makombi. Ndingangoti kwese masekta ese, even macivil servants amwe handidi kuti mapurisa chete, even kuarmy ini am calling a spade a spade. Saka ndoda kutaura kuti vanhu vazive kuti vamwe vari kuoperata makombi, but mutemo wavo kana uchishanda mugovernment haubvumidzwi kuita business, kuita mabhizinesi akadai zvinotodzingisa basa mona. Public Service Commission
aitombodiyakazvinhuvunzakutipamunoenda kumameeting iwawo, do you bring this up?
Zvinogara zvichitaurwa, vanenge vachitaura kuti vanotoda evidence, which is impossible kuti to get evidence yemunhu akachinja.
But I mean, at the end of the day, kana pachiitwa accusation chinodiwa evidence. Because the argument can be, this is what I'm just asking, the argument, because anyone can go and say anything, ndogona kuti kungofamba mutaundo kuti nemiwo mune basi. And that's why let's get this call and then come back to you. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, and where you calling from? Okay, lost that call. I'm just going to read a message here while we try. 0772-168-045. Just looking for messages here. It says, an efficient and effective transport system is not run by combis. They must just be banned, full stop. I had an experience with the bus today. They are fast, comfortable, smart, spacious, and there was a friendly atmosphere in there. In short, combis should be banned. That is WizTech Z. Do you agree with them? You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, and where you're calling from?
Kuno kunyero kunenge kana ukafamba pa 2 kilometers kubhadhazwa $5. Kana ukakwira kubva kuGrosi kaMuHarare uri kuchajwa $25, kubva kuHarare usvika kuGrosi $30, asi pane 151 kilometers.
Saka mukuti kuno dhura more kubva ku. Okay, that seems it. So it's the same thing you're talking about. Kuti munhu akanzi akufamba 2 kilometers anongozi $5.
Ichokwadi ichocho. Vanhu kumamisha tinoti ndiwo akawanda, asi apa takuda kunyatsoshandisa scale yedemokrasi yekuti vakawanda ndiwo vane power. That concept is not working, because tiri kungoona kuti isusu mapassenger tirindisu kudzvinyirirwa, ndisu tiu zvakare tine simba, but makatarisa vanhu vekumusha izvozvizvi tafonerwa navanhu vakawanda. Ndakada kuti ndingotaura kwatafonerwa kwarisapa nekumwe, vese vari kuchema kuti government ine double standard, vari kutirasisa kuti panyaya dzemuchovha. Why is it kuuya kuHarare kwakudhurisa stereki? Saka zvakureva kuti havachatide muHarare mumataunds, ndo zvazvakureva kuti vemataunds vakugara mumataunds, vekumusha vakugara kumusha nekuda kwemafeza arikweko. Havachakwanisi kuvhizitira hama dzavo kana kuenda kuzvipatara kwokumaspecialist, because they cannot afford mari dziri kutaurwa kumalong distance. Ndosaka tiri kukumbira kuti iwo malong distance buses achaya ngava chajiwo mari dzinoendeka, vobva vaisa 100%, mapurazi ema100% na150% atiri kunzwa kuti kwakati kwakuita mari yakati kubhulawayo kuenda kubhulawayo kuma$40 nema$35. Saka izvozvo ndo zviri kurambwa nevanhu izvozvo.
Tavonga Manjonjo, thank you very much for getting in touch with us on Twitter. Says that's very true. My uncle said to go to Growth Point was now $40, a distance of about 50 kilometers. Let's have another call. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, you're calling from? Yes, your contribution.
Right, contribution yangu ripo kuti izvoni ataura kuti hanzi masipepa atatengwa nemahiyesi. Hello?
Yes, go ahead.
Right, mahiyesi ukatenga sipepa tinhasi ukatenga shoko re20 US harisi kufa mangwana, harisi madomasi. Saka inofanira kuti mota inoshanda ine price yakanaka uchireza mari, haukuti ukatenga US 10 US mangwana uchatenga futi sipepa ne10 US. Hazviiti, ipapo hazviiti.
Okay, interesting point. Thank you very much for calling in.
Okay, bye.
Kuti inini andis operator but those information yawani wachitipo tichiona kuti nzira ma roads mazhinji akaparara. Hello. Ndikuti vari kuti ma roads mazhinji emumadhorobheni amwe achatosvikika akaparara asi handi ese agadzirwa. Vanhu vanotenda kuma main roads vanotofamba ma kilometer kunobata main road maHarare chemu.
Very true, but that spare part, you know, Let's have a look at more messages here while I look for more messages here on 0731-168045. Let's see. Let me get that call. You're live on ZFM. Okay. You're live. Oh, we keep losing you. So sorry. Let's try and get you in time. Get in touch with us on ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town, on 0772-168045. I was just about to read this message that says the bus system is excellent, but I think we need clarity from the government in terms of the longevity of the whole system. The government should listen to what the people want, not forcing things in them. That's Tichi Vasa from Waterfalls. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, where are you calling from? I don't know what's going on. We'll try and get as many calls as we can. We've still got another 15 minutes of this show. You're live on ZFM. Okay, seems to be something going on here. I'm going to try and get to just take a quick break and try to get somebody from the tech department to come and have a look at what's happening here. Because we'd like to get your calls in and have that conversation with you on ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town.
This is the hottest radio station in the nation.
I love the way I know soon I'm chaka. True chaka like a sign phone chaka chaka. I like your sweet
honey. First with the music. Proudly Zimbabwean. Proudly ZFM Stereo. The platform. Step up and speak up.
It is still... This is indeed ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town that you're still tuned into. Let's try and get this call in. I've been trying to get your calls in. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, who are you calling from?
Hi, my name is Tatiwa. I just wanted to do the upper clarification. For example, converting a diesel at $3 is something under this. Combi, you charge a dollar. The average combi is around 200 to 300 per zua. So do the numbers. It's not sustainable. I like Professor Tony Mashok. They appear me one day, but shock one part. Motor dental services in 2-3 weeks. Either oil, either filter. There's many things to consider, so it's not so simple.
Okay, thank you for your contribution. Okay, still tune in to ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town. Do get in touch with us on 0772-168045 being our call-in number. Let's get this next caller in. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, and calling from?
Yes, I'm Mike Sean from Barre.
Please go ahead.
Like from Barre to Shred. Distance yawa itomboite. If I want to be my vendor, that is my civil service, that is my police, that is my teacher. Like a Maria answer, I told you, Maria told Tingas, not on Maria, I can't get out Tingas and would transport you to the road on my bus. That's what you know, I must say.
Per distance, she raised Mukubadara Marie.
He raised Google Dead Draw, $45, 85. One to Jayano da.
Okay, thank you very much for calling in. Okay, get in touch with us on 07721 6. I think this is a thorny issue, Nyaye, especially when we're talking about long distances, and you've brought that up a couple of times. Get in touch with us. In fact, when I get you, if you're going to talk about this particular topic, tell me what you would like to be done. I wish I had asked that question to the contributor, the last one. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, where are you calling from?
Yeah, we are talking from Masingo.
Please go ahead.
From Gutu to Masingo, $15, $92 kilometers.
But system you could understand quite equal. Is it Yema 10 cents per kilometer county? Yeah, 10 cents per kilometer county. Varunga charges Varunga.
Varunga charges Varunga. It was from here to Blawai, you know, down to $20 or $25, $40. Mainta Africa, I'm charges Varunga. Macron, I'm charges Varunga. Fakatikan, this is the thing. Can I get a PPG and it might. But my few of you would do you.
So, like before kukenda kubalawaye, for example, kana ukenda kukuvau gutu, michenda kumashingwe, how much was it?
Waibadara $4. From to Bulawayo, waibadara $10 to $12.
Okay, so, kana mjidu funga solution, mofunga ati solution, yashi ripapi? Thank you for calling in. Okay, thank you very much.
Thank you.
Okay, tune into ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town. Before I get the next call, what do you think the solution is? Panyayema 10 cents here.
Pane stetsor instrument yakaiswa nehurumende inotaura kuti havachakwanisa kunge vachitara mutengo yetransport tatoni matransport fare vanoona nekutara mutengo yematransport Ministry of Local Government ndiyo yakapuwa mutoro wekutara but iye zvinezvi hurumende hapana painokwanisa kuanaunza kuti tazotara mutengo wakati iye yakaitwa gentlemen's agreement yakaitwa between government and operators isusu hatina kunge taincludwa ipapo vangogara vachiobva vatongoronga vega isusu ndisi takawanda mapassenger saka tinotoshamisika kuti state arrangement iyo iri toko yakanyorwa naGeorge Muliro ndasiya tsamba yacho pavakatipindura nezvemafezi yewe kuti government haichakwanisa kutara mutengo zvakwamurimi imi vanhu nemaoperators apa takaona vakwidza fuel vakwidza fuel takaona futi vakuchanzi vakutara mutengo but mutemo unowasungira kuti hauchakwanisa kunge vachitara mutengo yemafesi is unclear tinotone tsamba yacho yakanyorwa naGeorge Muliro makore apfuuraya.
Okay, and apa this whole time you've been talking about government needs to do this, government in a 10 cents here. Saka, what is the solution? Because if solution, you've given me two problems.
Solution yedu ndeyekuti hurumende ngaizive kuti kune varombo vanoshandisa public transport muZimbabwe ndivo vakawandisa mitengo yavo yemafees inofanira kunge ichidzikiswa vachipawo fuel inokwanisa kunge iri subsidized yavanotengesa nemutengo uri pasi yekuti varombo vakwanisa kufamba.
Aiwa, but nyaya ye 10 cents here is not going to go
10 cents
10 cents per kilometer zvekunzi kana ndauda kuenda ku from Bare to Chiredzi is now $45 because of distance.
Yeah, it's just to atambu vrata tafarira mafio ma fees akaiswa ne hurumende atambu vrata afarira tikanya sutaro percentage yamuri kwidza nayo makakwidza ne 150%
So what's the solution
yedu ngati dzokere pakare titaurirane zvakare tidzikise mutengo wemichovha vanhu vakwanise ngo vachiona hama dzavo vanga vachipa fuel yakachipa kuma public operators public transport operators
earlier on mati mimi muri kuda choice saka kana muna kana makuti munhu ngurumere ngaita ma face anti choice nenge akuchinja
apaka zvataida kuti tisikuta yekusarudzo tukwira yakati tuda kukwira kombi kana kuti basi nekuti pafe todawo fe iri reasonable inoenderana nekuhura kuri kuita vanhu mari maona kuti vanhu vari kutimbotambira mari kuti vaende kubasa vanombotambira mari vanhu ivavo.
Let me just get this call with you're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, and where are you calling from?
I'm Mr. B from Manresa.
Go ahead.
My contribution is to that gentleman. I understand things have gone up, but the guys who transport us, even the Windies and stuff, they are very rude. And on top of that, they say whatever they want. And at sometimes they increase prices whenever they will. So my solution to this issue is if there is a code of conduct for these guys and the transport sector, then they follow that, even if the price, whatever they want. But if they follow the code of conduct, I think things can get better.
So are you saying to a large extent people are also disaffected because the treatment you get from a combi is not that great and also you're paying too much?
Yes. Some old ladies will be dragged with their bags and pushed all over the show, which is very bad. And they don't have respect. Sometimes they sell vulgar words and they'll be pushing each other all over. You know, it's not good.
Thank you very much for your contribution.
Okay.
You're on ZFM Stereo. We've still got another 6 minutes. Do get in touch on 0732-168-045 being the call-in number, and our WhatsApp number being 0731-168-045. I've got a caller. Once again, you're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, and where are you calling from?
Yeah, I'm Mr. Mayengo. I'm from Highlands, Harare.
Please go ahead.
Yeah, you know what? These combi people, they are so bad, you know. They don't know how to treat the people, and they just raise the fares whenever they want. So, I think the best thing is for the government to provide buses for the rural people, because those are the people who voted this government into power, you see? So they need transport. Where are they going to get that money? See? Just like people from the town that are getting the privilege of $1 or $1.50 for the trip, right? It's okay. There's nothing wrong with that. But now, I think the focus should now, the government should now focus on the rural people, because they are suffering. And this guy right there is just sitting there lying. It's not right. Okay? We don't want that. Enough of these people. They are very rude and their service is just pathetic. Not right.
Thank you very much for your contribution.
Okay, sir. Thank you.
Okay, that's it. Everyone. And my partner has good.
Okay, inini and this operator.
Okay, but
so passengers. And I go to Rondozo, no Taura, with the fuel I took Tega, Irgudura, Avamarupo, a fuel I got cheaper. Ichoquado, Magadozona.
Okay, let's get this call. I want to get as many. I think you've made your point. You're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution, where are you calling from?
Right, I'm James calling from Eastleigh.
Please go ahead.
Zulaweza upindura angu pana mkomo wapa utawara. Kwa shinji wanopama kumenza hapa wakire makombi, wanofamba ni private. Wanu wanofamba ni makombi, baba makombi anodura. The reason being, kwa wanotenga mapazi, arutengi swa niwezi. Fio weka kuira. So kutanzi makuira, makombi, ma service, 1 week, ma shocks. Wanotengwa 1 day, ranofa. Roti zetu zakaita muharare mukuzviona dzine mapoto ende hauna guarantee yekuti watenga shock nhasi runoputika mangwana then next thing after a week instead of servicing motor after 2 or 3 months unoservisa in after 1 week saka mari iyoyo yekuti utenge maspares uchisa pamota unenge waiwana kupi wakacherekedza kuti maprice akusi arikunzivano makombi ngavashandiseka unokesha $30 or less US pazuva imari iyo
Okay, thanks for your contribution.
Thanks.
Okay, I'm going to try and get one more call into the studio on 0772168045. Do get in touch with us. Going to be our last caller for today. This one, you're live on ZFM Stereo. What's your name, contribution? Where are you calling from?
My name is Kudakwashi. I'm calling from Mashingozimuka.
Go ahead.
In the last of the team, Kamunonga, Mapara, the team, Chindakako, the Esa, or Festi, Sakavan, Negro, Tarkuchakamari, Gagdokun, the Esa, Pesipo, Famba Pesipo, Shikam, Nanguja, the Price, the Ake, Yago Funga, and the other than my profit. But the issue is going to be this rats can have a source gang with it. Won't he in Garto Pazar of them that Sashanti bond in Gamu? In no contribution, I'm going to.
Okay, thanks a lot for your contribution. Yes, so that's our last caller for today. Thank you very much for joining us. But before I go, your last words.
Isuse Passenger Association of Zimbabwe, Shakumirai, Tukinga, Jagasimba, no remainder, Sukutaurana, now it's my prizes, Zuki, Vanuajin, Varutambura, Vanurutambra Marriage Ripassi, my passenger Jarukirana now, Jinanya Suiti, in Dosagamurgona Kuni. Vungampopo tunoizi zirudura like kukira bazi kuenda kutawundi ya kunu chukuti $50 kuzimujibuwa mwema dola but chukuti durira mwada wata sama percentage acho ashaka kukira na au haiti isi wanu uti wa mwendoa rukua na ofio ya kachipa iyo mabazi arugunze zipo chukua watambira bozi chukuda kukira chukachipa chukuda kusefa mari chukuda kuendo kumabasa chukuda wata chukuda siyana asin chukuda kutikurumende Yokai wanu wanugaru huku mamisha wanu ufuti zakari kana taitsuwe mutawu ndi zakadaru gati tsuwe kumusho zakadaru zakari wapu ofio kuma operators aninda ma long distance wani matamba akakwana wangu wa chakura wanu ni mtingu wakaderira dozo nda kusira kuhurumende kuwanu ticharaba chikumirirai tichiwona utikuziru zenyu azisi kuchikoro wa ere.
Okay, that's the voice of the Zimbabwe, of the Passenger Association of Zimbabwe, Tafazo Goriata. Thank you very much for joining.
Thank you for inviting me.
I'm back tomorrow. Stay tuned to ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town. Usually I go out with Bongeni Ngemasom, but I have to pay my respects to the late Oliver Mtukudzi, who was buried yesterday. I had a close, very close personal relationship with him, and may his soul rest in peace. But stay tuned to ZFM Stereo, my station, your station, the hottest radio in town. My name is Lera Kwiri Raya. Asiri Siasebenza. Take care of yourself.